mutambo uri kwana aso yu we Ivory Coast versus Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose because the teams acha kutamba nhasi ari kubvura musangano Ivory Coast it's a very good it's country in a very good players and also inyika ine strong history ye soccer and Guinea inyiko futi ine history ye soccer and ndiri kuona mutambo unge uri uchanakidza chose nhasi.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga emaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora machandisi. Munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machandisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope ane experience vanogona saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma because Ivory Coast ine maplayers akatogana na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare maplayers who have been to the up to the tournament before and experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast
zvinokwanisa kudaro sezvakara payapaya kuti kana vakatorawo machanzi zavo zvinokwanisa kudaro but vacho vakaona matournaments aya mukoma jonga matournaments ekuti nao vaa serious atiwo competition chaiyo andione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline it is very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage imi muri wenhabvo tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nyaya yehome advantage kazhinji kazhinji makasasa history yematournaments aya home country inopesera yatotora even mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs. Saka ndichinoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal neMorocco. Haizi nyika yekuti tinotarisira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekewa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualify for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka andiexpect scoreline kunge iri too much. Ndirikuona a 2-1 or a 1-0. Or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline is going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast could win by 2-1.